A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Gabriel Mugabe, in Zwimba, Communal Lands, Marshall and West, and other issues.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And in Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the funeral of the late former President Robert Mugabe.
All is set for a private burial of the late former President Robert Mugabe in Zwimba Communal Lands, Mashonaland West Province.
The late Zimbabwean leader is expected to be laid to rest in a courtyard at his homestead in Kutama village instead of the family gravesite where his late mother Bona Mugabe is buried. Family spokesperson Leo Mugabe says only invited guests will attend the burial.
And Leo Mugabe says President Emmerson Mnangagwa, who is currently in New York attending the United Nations General Assembly, is unlikely to attend the burial. The late former president, who was toppled in a de facto military coup, wanted to be buried in Zwimba Communal Lands and not at the National Heroes Acre, where a mausoleum was being built for him.
And in South Africa, specialist doctors are conducting medical tests on Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, who was allegedly tortured by unknown assailants following his abduction this month. He was allowed to seek medical attention after the High Court ordered police not to block him from seeking specialist treatment in South Africa.
And there seems to be a lot of events this weekend because back in Harare in Zimbabwe, the MDC led by Nelson Chamisa is holding its 20th anniversary. In Harare at Rufaro Stadium, all roads will be leading to Rufaro Stadium
tomorrow. Ukanye kuti uzancwatshwa kusasa ekutama konangale tuzala lapha azalelwa khona kumbe singathi vele kusemzini lapho azalelwa khona ye siyabona ukuthi abantu bebecabangela ukuthi engxenye uzancwatshwa konangale National Heroes Acre okwakhiwa khona i-mausoleum kodwa ngokutsho kukaLeo Mugabe umzukulu wakhe kukhanya ngazane sebejikile bathi kumele ayencwatshwa konangale ngekhaya njengesifiso sakhe. So ke uLeo Mugabe uthi hayi abakwaziyo ukuthi uvele wayefuna ukungcwatshwa duzane lonina uBona Mugabe kodwa awusoze kwenzakale lokho ngoba iRose Acre khona ngale gravesite yomdeni ingani sigcwele. So ke ngakho ke uzancwatshwa egumeni lakhe uthi kulezindlu ezimbili phakathi kwezindlu lezi eziyenzwa ngani ngokuyi-triangle kuyafakwa phakathi khonapho kwezindlu lezo. So ke kafakwa phakathi kwendlu ngwayo but phandle duzane lezindlu ezimbili. So ke sizwile ke ukuthi abantu babekhona ngale ngabantu abaceliweyo ukuthi babuye. Kuzobuya ke eZimbabwe futhi khona ngale i-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yilo mhlangano kusasa lapho yabe ikhangela khona khonokho ukuthi sile mnyaka phela eyi-20 selokho yabunjwayo. Kuzobuya ke kwele South Africa udokotela uMagombei kuthiwa uyelatshwa khona ngale. Sikhulume lo munye udokotela sibili ophakeme othe kuyayenziwa lokho kuthiwa ngama-psychological lama-neurological tests. So nxa kukhulunywa nge-psychological ukuthi umuntu uyakhangelwa ukuthi ingqondo zakhe zisasebenza kahle yini njalo lokuthi nxa sokukhangelwa imizwa yemzimba ama-nerves kutsho ukuthi umzimba wakhe kungani wabanjwa banjwa. So ke kunengi khonokho kusiqalise sizwe ke i-tape of the umzukulu kaMugabe uLeo Mugabe. So Leo Mugabe is saying a lot about this funeral that is going to take place tomorrow. So let's listen to what Leo Mugabe is saying.
The body is in Zwimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon, hopefully, we'll bury him. at the village, in the courtyard, in the house.
So are you not going to bury him near his mother like what he requested?
No, because there's no space. And that is the reason why we had agreed to take him to the Euros Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had, now people had time, we were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried at the Euros Acre.
So now,
so they said, okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village.
So what is this courtyard? Can you just describe it to us?
I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangular shape. Yeah?
Mm-hmm.
The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Uh-huh. Then looking at the president, Emmerson Mnangagwa, is he invited as well or not?
I don't know. I've not seen the invited list of this. And in any case, the president is still in New York, isn't
it? Is it going to be a private function?
Yes, it is going to be very private.
What do you mean, Mr. Mugabe?
Only invited guests will be allowed in.
Can we be privy to invited guests? Who are they?
I don't have a list of those.
So now, looking at the mausoleum which was being constructed in Harare, so what is going to happen to it since the family had actually requested that?
It was really, if you look at the pictures, you know, it was really just being started. You know, not much work had been done, and so they also indicated that the 30 days might be exceeded in any case.
That is Mr. Leo Mugabe, who is the spokesperson of the Mugabe family. So the burial is there tomorrow.
Kunao vashango vakupinda mchirongwa. Tinokuchingamidza hii pano pa Live Talk nasi. Tukukurukura isu neurongwa wekuradzikwa kweva imbova mtungamiri wenyika va Robert Mugabe. Avo varikutarisira ivo kuradzikwa kumusha kwavo kwa Zvimba mangwana. Uyezve tirikutarisa isu membero dziri kurongwa nebato rinopikisa reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa dzichange dziriko mangwana kuRufaro Stadium. Vanotaura vanoita zvekuronganisa ngano vaAmos Chibaya vebato iro reMDC vanga vari kutaura ivo kuti pane mashoko anga ari kutenderera pasocial media anga ari kutaura ivo kuti membero idzi dzakanzurwa. Vanga vari kuti aiwa aya manyepo. Uyezve naurwadza tiri kubva kutambira pamusoro pa Dr. Peter Magombei ndedze kuti pari zvino vari kuongororwa ku South Africa kwavari kuti miviri yavo yakamira sei, saka tichange tichizokupakurirai patinenge tawana nau kubva ikoko. Asi pari zvino todzokera tichitaura isu zviri kuitika kwa Zvimba. Tiri kunzwa kuti pari zvino vatori venhau uyezve nevamwewo vaswera vachinzivo vanga vasingakwanisi kunge vari kupinda ku Homestadia vamugabe nekuti kwanga kuine misangano yanga iri kuitwa yanga ichidiwa vemhuri chete. Uyezve zvanga zviri kunzi avo vari kupinda imomo vari kunzi vasiye nharembozha dzavo kugedhi. Unopinda usina nharembozha kuitira kuti usazotore mapicture nezvimwe zvakadaro. Asi regai timbonzwa zvataurwa navaLeo Mugabe vachitaura imo neStudio 7 pamusoro peurongwa hwekuradzikwa kwavamugabe. VaLeo Mugabe ndo vari kutaura vakamirira mhuri yekwamugabe. Regai tinzwe kuti vatichii.
VaMugabe zvino bhodhi yavo iri kumusha kwaZvimba. Kukaicharara, mangwana, fune mangwana, kana zvese zvagadzirika. Pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera. Tinovaradzika mangwana, masikati, musi wemugovera. Vanenge vachivigwa pamusha ipapo. Pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavachange vachivigwa. Iri mukotiyadhi iri pamba ipapo. Saka ndivo vanovigirwa ipapo mangwana. Kusimetri kunambuya hakuna nzvimbo yekuwarika. Saka ndokunge ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre. Kuzoti mutundu wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi Zvimba vanhu vaita mabhodhi zviri the 2 days. Then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here, tiri mulaini here nezvaidiwa. Ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ngauda kunovigwa padhuze namai vangu airira iyo kuti haasi kuda kuenda kuyoseka nekuti aizviziya ndiye akagadzira yoseka aizviziya kuti iriko saka paakataura kudaro kuti ndikuda kuenda kuna amai vako akataura kuti haasi kuda kuenda kuyoseka ndozvazvinoreva ndokusaka tikazoita tisine kuti no mukurumbira anomisa kuyoseka iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo dzai tibve kuyoseka tingonoenda kumusha pamusha paamai vacheka aiwa uku kuine vanhu vashoma vachadaidzwa vandidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti unozosvikonyara watadza iyo hurumende yanga isati yanyatsovava zvaanga ichangotaa saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidendi anoteya zviri kune hurumende zvazvine nemhuri yekwamugabe.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna vaLeo Mugabe vachitaura ivo kuti hanzi kana usina kukokwa kuti uende kunoradzika vaMugabe mangwana usauya hako nekuti unozowanikwa uchinyara. Vari kutaura ivo kuti vari kukokwa kuti vauye kuzoradzika vaMugabe vari kutozviziva pari zvino, hakusi kudiwa vanhu vanenge vasina kukokwa, ndokutaura kwavari kuita. Saka tichienderera mberi chaizvo, timbonzwa zvekubva kune vamwe vagari veimomo vekwaZvimba vataura nemutori wedu wenhau ariko ikoko. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro pekuradzikwa kwavaMugabe. Vanga vari kudiscribe ivo pachange pai pachiradzikwa vaMugabe. Ndirikuona apa vamwe vari kuvhunza kuti tiratidzei isusuwo hatisi kukwanisa kuti tikuradzei mapicture nekuti zviri kunzi zvinhu zvese zviri kuitika izvi itop secret. Saka regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Vamwe zvakaita semba ine munopinda soka dzotenderera so saka kwaitimasive o chichi apa ndipakaiswa fish pond ndaisa Mugabe yanga ripa pond saka apa fish pond apa ndopavakwa manja kuti vari kufunga kuti vakaisa kumapuwa kumunhu anogona kunochera usiku munhu anotengwa akaenda saka pakuti munhu uzopapinda
aiwa isu tozvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatingaise parutivi tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita.
Hurumende yakatadza kumira papozisheni imwe chete kuti imuti hiro kana kuti haisi. At the same time vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi. Saka at the end of the day tinge tangoona kuti isusu hama dzake tinenge tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingati zvaitirwei
anowachiswi kunoku ndatombokanganwa zvaii wasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzi vaburisa mari yekubhadhara matifi zvitori wese.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kune vagari veikoko kwakutama pana amai vataura ivo vachiti zviri kuitwa izvi zviri kuitwa kuti vachengetedze mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuti panenge pane chivanhu chakawanda chiri kutaurwa apa kuti mutumbi uyu ungagona kuzobiwa kana kuti pane zvinenge zvichiitika. Asi tichaedza kuti tibate isu ivo vaLeo Mugabe kuti tinzwe kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekuti pari kutyirwa kuti mutumbi ungazowanikwe uchibiwa. Tigokwanisa kunge tichivabvunza nekuti vazhinji vari pano vari kubvunza ivo kuti ko zviri kumbofamba sei panyaya iyoyi yemutumbi kuti sei zviri kutyirwa kuti mutumbi uyu hausi kunovigwa pedyo namai vavo zvanga zvakumbirwa navaMugabe asi uri kunzi iwo waakuvigwa mucourtyard. Kuti pakange paine swimming pool ndo pawanikwa ipo pachinzi pari zvino ndo paakuzoiswa guva ravaMugabe Gibbs.
Konapo ke onxotsho khona ke umoyi uRobert Mugabe kwanyangazani endlini konapo ke kwaive ngani kwehlukeni ukuthi lapha kule ndlu yayinga umoyi uSalim Mugabe bese kubuya ngapha kwangikhona ke kwaive kungazani ke kulapho okule ndlu kamfelokazi uGesi Mugabe. So uMugabe ke bamfaka phakathi naphakathi khonapho lapha ekhona. Ndithe ngikhuluma ke loLeo namhlanje wathi ukuthi bangamncwabi duza lonina yikuthi emalibeni ngaleso kugcwele. So ke singazi ukuthi kuhamba njani. Wathi ke sithathe ubaba osecingweni khona manje, we've got our first guest and that is Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and is a former parliamentarian used to represent Pelandaba Mpopoma. Mr. Chuma, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother. How are you?
We are very fine. And you actually requested to be here for only 10 minutes. So the first question is, what's your take on what is going on in Zwimba, communal lands right now?
Well, we indicated earlier on, the former president was declared a national hero.
Mm-hmm.
It did say his funeral was held at the National Sports Stadium. And the president, the current president was very clear that who always follow behind his family's wishes and be guided by what they prescribe to us.
Mm-hmm.
And so I think since they then decided, I mean, initially they said that they would be close to a motion in the National Sports Stadium, and the government actually took up that request and closing that Muslim at the National Hill Acre. And then when they came again now to say no, we've said to go to Zimba, I'm sure you saw the paycheck from the Ministry of Information coming up again to say that we are guided by the family. That's why the family ones who are going to just say they fall behind them and give them whatever the assistance we can and the government. So I think everything's fair. Whatever the family wants, which shall adhere to, because at the end of the day, he might be our national hero, but he was a father, a grandfather, an uncle to a certain clan. So we really need to respect that. And I think it's recommended for what the government has done to say that let's the wishes of the family be put forward first before the wishes of anybody else.
Yeah, kodwa ngasikhangela baba Juma ukanye ngazani phela emozili yamlei imali enengi isiyadlaliswa poke manje nxa usukhangela wena ngwakho kuyini okwenza ukuthi becina besithi ngcono siyekhona ngale ekhaya.
Technically I think that the family got clouded by the fact that the former president ruled Zimbabwe from 1980 up to 2017, and so to them Zimbabwe to become a family kind of affair. So they never comprehended the situation whereby one day the former president became a former president and he became in 2017. And so because of that, now there's a bit of confusion in the family. They are now pulling in different directions. Someone is saying that, someone is feeling entitled, someone is saying that, no, this man was not treated. Why did they take away, his role? He was supposed to vote until he died and stuff like that. And they want to blame the current president to say, why is this guy is cruel? But they forget that the same guy was fired and he had to run for dear life through Mozambique until he went to South Africa before he came back and then outsmarted them and took over that same seat. So, you see, they would don't say, Lana, this is happening, that is what we are seeing. And unfortunately, it has nothing to do with us. It's not okay. All the government of Zimbabwe, it's unfortunate that now they played around with the resources of the country, because that mostly was going to be great using taxpayers' money. And they should have put into consideration all those kind of things before they started playing around with the water in Alawa.
Yes, that was about Tuma. Ubambe konapho ungayikatshana. So, marvelous. Ulombuzo yini ungawufaka kuba uJoseph Juma?
I think he's explained very, very well. But the question, Mr. Juma, that we keep hearing about these rituals, so what happened to all those other heroes that were buried at the Heroes Acre? Were they rituals that were performed on them? What's going on?
It comes as a surprise, because I always thought that it was a clean burial, because normally after all the ceremonies, the president's speech and everything, then the family remains behind with the workers, from public service, to do the actual closing up of the grave and everything. So I've never known that there's any ritual that happened there. So maybe they must come up and tell us something that we probably don't know in Zimbabwe. That is, don't know how we live in it. I don't care about our government. Maybe there was something that was being done. We don't know about it. What I know, because I was the several relatives of mine who are listening here and there, we remain behind with public service, staff, go and tell them to see the pain, and then we leave. So then they don't do it alone. They do it with the family of the deceased. So anything else outside that becomes a mystery to me.
Yes, they are born on a go to Moti. Kambe kukono ungani kuyasetshenziswa izinto zimbi abantu ungani bese sokuyiloya phela nxa kunja
kunoku umthembo ukungimangalisile lami kakhulu uthi mhlawumbe kukhona okunye ababekwenza kodwa mina ngokwazi kwami njalo njengomuntu olezihlobo ezithize ezikhona phana engikwaziyo ukuthi wena siyama ngemva kokuqeda umsebenzi yonke lezikhulumi kuyasala imbuzi nalaba abasebenzela i-public works abayibo abasebenzisayo ukuthi kugqitshwe kuvalwe igodelana akusikaze sibone imikhuba eyenzakalayo. So mhlawumbe kungaba nemikhuba ekhona esingaziyo sikuthi yibo kumele besitheleke ngelona imikhuba bani bayenza ngaphi nobani ngesikhathi bani kuthi ngenxa basala behambe besiyavula amamangcwaba ethu yini asikwazi ngoba mina eseza emkhosini bekuvalwa imbuli ikhona kusitenzwa
yi service yakho lembi under the Ministry of Public Service. Mhm. Hayi siyakuzwa kakhulu ke. I think we've got another guest, Thomas Mafumo.
Yes, we have him for 5 minutes, so I'm just gonna grab him before we lose him. Makadiko vamafumo.
Ndibawumaliyo mam.
Ai wathi rwadi vamafumo tinoona muri kwa mugabe parizvino vari kuzowanikwa vachiviga vamugabe kwazvimba. Kwete kuHeroes Acre sezvanga zvakumbirwa nehurumende. Munoona sei apa?
Ndozvakaita vamugabe ka ndanditi munhu anotaura kwaanoda kuitwa ndokune hama dzavo kwazvimba uku amai vavo kana kuti baba vavo hanzvadzi dzavo dzindokwadziri saka munhu anovigwa kune hama dzake vaita zvakanaka kuti vanhu vaviga kwavakataura kuti ndiige ikunu zvekuti hanzi Heroes Acre chi hazvina nebasa rosizvi kana waenda kuHeroes Acre ndowaenda kudenga here munhu wese ane zvichema tese tine mawadrope edu saka tinotongona mwari hatitongane pano pasi toti hanzi hando zvataita pano pasi ndo zvataurwa namwari no hazvisirizvo.
Zvakakosha sei pachivanhu kuti vanhu vawanikwe vachikoshesa zvinenge zvataurwa nemuvhi?
Ndo zvakagara zviripo izvozvo. Zvakagara zviripo kubva madzitateguru edu kare kare munhu aitaura kuti ini kana ndafa munhu anoti ndisei pachiru chakati aibva achinongedzera chiru ichocho. Saka itradition yedu ndo zvimwe zvinhu zvatingafanirwe kurasa. Tinozova mazuva ano kwakunzi hanzi yamakuva acharohwa chii munoziziva kuti zvinorevei kurova makuva
aiwa taurightinsi
makuva aya kana vanhu munhu achirohwa guva kana munhu afa haasi kuenda kune madzitateguru ake vakafa kare kare anogara ari ega kusvika guva rarohwa guva rake rozodzururwa aakupinzwa mui kune mhuri yekwake ndozvazvinoreva.
Kupanyei ya vamapfumo iri kutaurwa nyaya yekuti panga pari kutyirwa kuti pachaitwa zvechivanhu kana kuti zvemushonga pamuviri wavamugabe pane zvino zvakadai zvinoitika here pachivanhu?
Zvinoitika vanhu vanoshereketa ka mishonga yekushereketa iripo asi mishonga yekuraramisa vanhu hapana. Noona kune vanhu vanoshereketa tinavo yakagara iri tradition yedu tinavo varoyiwa
saka muri kutsindirana nemumiriri mukuru wemhuri vaLeo Mugabe vataura ivo kuti aiwa nyaya yekutoti pakange paine mabox anga achikiyiwa kuitira kuti muviri uchengetedzeke kuti pasawanikwe pachiitwa zvechivanhu muri kuwirirana nazvo izvozvo?
Ya, ndiri kuwirirana nazvo.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Mino kana pane zvimwe zvamungada kuwedzera?
Ndifunga kuti pane zvimwe zvakataurwa naivo vafi vamufi ndozvinoitwa ndo zvinofanirwa kuti zviteedzerwe ndo tsika dzedu nemagariro edu.
Aiwa, pakanaka vamapfumo, tozoti mati muri kumhanya pari zvino, asi regai ndimbokuverengerai zviri kutaura vamwe. Pana Simon Simeon Banda anzi vamapfumo mudhara one anotaura zvaanoda nguva yaada. Pana Nigel pamugwagwa anzi mukanya vaakupinda nemasasi Naijo abati mishonga yekushereketa chokwadi iripo Gladys Mafura abati mkanya masazi munawo chokwadi Edith Garanz ngavazorodze munhu panokuramba vachichengeta munhu ashaya Donald Soko ndozvo vari kuramba vachitaura aiwa saka vanhu vakawanda vari kukubhiga ipana panza vamapfumo vavhoya nemasazi dai panga kuri kumusha taiti ndimaita usahwira
Aiwa, tatenda.
Saka, dai kari kari kuyo maiva imbira kuti chiva mugabe pakuvigwa kwavapa.
Ndinoti pane kambo kangu kanonzi kana wakuenda unoenda wega. Hauna muperekedzi kwete. Irwendo rwako. Kana uchienda unotongwa nemunhu wese anotongwa nemabasa ake.
Aiwa mabva mavharisa hanzi nachiera munongona mukanya muve nezuva rakanaka aiwa gives we have the
Thomas that's Thomas thank you so much
who was giving us a lighter view in our Shona culture would call him Sawira he would come you know to a funeral and lighten up the mood so that's what he was doing but he literally says yes he believes that the family has a right to bury Mr. Mugabe in the family homestead and there are rituals that people do perform on dead bodies so the family in this instance is very correct to guard you know the former president's body jealously
I guess in some developed customs if you come to a burial place and you joke they'll beat you up so never do that So this is a sort of like a difference in cultures, which is not a problem after all. So, sikusate ubaba umkhula singobe okona konapa etungweni. Baba ngobe kunjani?
Ngiyaphila tatari njani?
Ngiyaphila kakhulu. Ye, akuthi uthi wena ukubona njani? Khona kongani kwenzakala kula ngale kozwimba.
Lokhu baba kuvele apha kwenzayo thina ngapha emhlubini emandebeleni kusidabula umoya ngoba ukugcina umuntu owahlukuluza kangaka elizweni leZimbabwe hhayi kwavele kwakulabunandi okwami nje ngombono wami ke ubevele ngasezehlala nxa indawo yamaqhawe kuyindawo yamaqhawe impela angamaqhawe okweqiniso kuyadingana siyangcolisa abanye abantu so nxa besiyambeka kibo njengokuba vele kuyisithwali isigangi kanti kwekhona ngale kibo ngokumazi kwabo benza imikhuba yabo yobuthakathi yokubulala njalo kuthi izise uhlungu ukugcina isidumbu sikamgabe isikhathi eside njalo lalapho kade lungiselwa khona leso sihonqo leso silungise gathiwa sinjalo na into esingaziyo ngalezo nsuku njalo sokuliwa ngesidumbu leso bengasamngcwabi sathi khangelele ukuthi uzabekwa ngalelo langa abasitela ngalo kwakhanya ama-radio bavala kwampa eZimbabwe besengabantu esiduma singazi lokuthi kwenzakalani kade ngayi sesile sikuzwa kathesi sokuvumbuluka ama-radio ukuthi kuyabekwa kusasa akusobo bunandi lobo ngoba lwani umuntu uvele ube isigangi ngoba nanxa siliza ngezinye iindini phecelezi nanzi ilivelithi i-detector ngabantu abayimafia ababulawa ukuthi abana babulawa bafakwa enkunjini zemfula badliwa izinyamazana nje ezimbabweni hatho ukuthi engcwatshwe njengomuntu umuntu owona kangaka
so kodwa-ke nxa umuntu
senzisa ihluku ngurhulumende yenalo futhi onguye ohluthune umbuso ezandleni zabantu umgaba uhlele ehofisini balithi lokuyana kuhluthunelwa abantu umbuso ukuthi uhambe ezandleni zabo amahovet omnangagwa kuphela kuze kuye nini lanini bezetshintshana bekhona phana labana abantu vele kakula bunani yikho libona kuhlupheka ezimbabwe yikho libona indala isihlukuluza bafowethu akusoze kulunge lokho okwenzakala elizweni leli ngabantu bonaba ababizwa ukuthi umgabe labomnangakho nabanye babo
ye akumvaliseke umgabe ungathini amazwi akho sibili asenhlizweni yakho
hhayi kuthi kahambe kuhle unkulunkulu ngoba nguye osithathayo uzamhlelela khona ngale lapho khona uzahlela ngoba okugwetshwe emhlabeni lasezulwini ukugwetshiwe uzamhlelela konke okwenzakala ngombhutazo wekukurawuni kasoze emyekeli ngoba engafuni ukuthi indebele ngitsholelilodwa kodwa kwala yena unkulunkulu uzamhlelela ngiyabonga
sibonge kakhulu-ke mkhula sincube khona ngapha kuyelubhani ngwadini lokusasa mntu omdala
ya lingadinga sibili le minda phakade ngiphumngene ehlelweni ha kwakhanya bekulo msindo lapha ade ngikhola ngisayizwanga ucingo ngizinhle ngoba le news kangizizwa apande ngizemukele efonini kuphela ngatshelwa yindlu so kwatha yonke impahla ngisindi indlela engilayizima kakhulu.
Hayi siyakuzwa mntu omdala, silethemba lokuthi uzaphepha kukhona okuphakathi kwakho.
Sithembele kuye uNkulunkulu mdali.
Yes, so siyabonga kakhulu. Bye bye baba. So that is Mr. C. Mkhula Ncube. He's in Lupane. You are saying, you know, it's good that Mugabe is going to be buried in Zimba communal lands.
Mm-hmm.
According to him, Mugabe is not a hero at all. He's mm-hmm. supposed to be laid to rest in his village because he says he was a detector. He actually played a key role in the Kukurawundi atrocities. So he deserves what he's doing now, what is happening to him.
Mm-hmm.
And so, but his parting words were, God will take care of him.
Well, let's hear what our next caller has to say. Hello, caller.
Hello.
Tiri kutaura nani uye zve muri kupi?
Ndiri kutaura na Patrick Rupia, ndiri ku Pretoria, South Africa.
Taura yenyu tinzwi.
Tikada kuona mabasa akabatwa na vamugabe. Mamwe acho anga akanaka, mamwe acho anga akashata. Asi tikada kuona kuongorora kuti tikada kuzoona kuti pane munhu anonzi akauraya na vamugabe, vamugabe chaivo vanga vasina munhu waiuraya. Asi kuti wawaishanda nao nhaso wakaita sana Munangagwa yavo ndio vamwe wacho vari kukonzesa nekuti tikada kuona kuti kubva kubviswa kwakaitwa vamugabe pane zvino vanhu vangandi vatsakatiswa takunyatozoona kuti zvechokwadi vamugabe vanga vakashata pane mamabasa asi vandipo ava vamunangagwa ndio vamwe vacho vakukonzesa matambudziko tatoziva toti ndo vaiadhapta vanhu.
Mhm. Saka munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti mangwana vanhu kuuya kuzoradzika vamugabe vanofanira kunge vakakokwa. Kana usina kukokwa haubvumidzwe ikoko.
Ya, ipapo handikutoona ipapo pakatonaka kuti vanhu vanhu vange vachikokwa nekuti kuti inyari protection bazi hatingamboti savamunangagwa vanenge vaende kuno panhamo pavamugabe ivo vari vakabvisa vamugabe pachigaro. Saka kuti vakwanise kuti vari panhamo hazvingatovoid. Saka zvinotovanoni kuti vanhu vamwana vakakokwa vanhu vada kuenda ari munhu akakokwa hazvinapasa kuti zvive zvekuti hanzi nhamo inokokwa munhu kana kuti haikokwe munhu asi vamunangagwa netimu yavana matema danda havafanira kunge varipo kunhamo.
Hanzi nachiera kiki pakaipa kola you are on point. Ko panyaya iyi yechivanhu yatiri kunyanyonzwa iri kutaurwa kuti mutumbi wakanga wakachengetedzwa nguva nenguva pachityirwa kuti pangazoitwe zvechivanhu zvinoitika here izvi?
Ya ipapa tikada kunyatsozviongorora tongoti vamugabe naamunangagwa panitsodzi chavaiziva chavaigara vachingotamba mamagamba ipapa vanoenda kunorarisa vanhu kuone komaduku dhoroba nechitsotsi chavo chavaita sei chavaita. Saka vamugabe kurwara kwavaita vakazosiya vaudza Grace achiti no musasuduke pane chitunha changu. Saka vanga vakuziva kuti ndinogona kutambwa ivi ndakambotambawo vako. Saka akatoziva kuti ndingangofa chidi ndichazotambwawo chi iyo. Saka ndosaka maiona vaishingira kuti no chitunha ngachiende kuone komando aida kuti akuzotamba zvanga wajaira kugara makore ese achitamba.
Aiwa mashoko makukutu. Hanzi naEdith Gara, kola go deeper. Saka manakidza vazhinji motipa mazwi enyu ekupedzisira.
Ava mazwi angu ekupedzisira nderekuti hurumende zvairi kutiitira kumusha uku zvinhu zvacho zvinototirwadza kugara patiriita muno musango ka ivo ndovari kutoshungurudza. Saka dai vanga vari vamwe vatichinjirewo maitiro avo kana vaona kuti pane zvinhu havakundikana kutomaka hazvinyadzise murume mukuru kubvira kubvatire padare kuti ano ndakundikana vanokwanisa kupinda vanoapinda anovashamisa vanopinda ndo vachiri vechidiki naye nyema yekuvhotera madhara aya madhara achiramba ari mabasa aataneta naye.
Aiwa tinokutendai kola Patrick Rupia muvenezuva rakanaka. Gibbs, just to remind our listeners and those that are following us on Facebook that, you know, the caller was actually just saying that he feels that if the government has failed, they need to take off their jacket, as he says, and leave the young ones like Nelson Chamisa to take, you know, the reins. But like we were saying earlier on, MDC, led by Nelson Chamisa, actually has an event tomorrow at Rufaro Stadium where they are commemorating 20 years of operation. It's
of
amazing.
Opposition.
Yes, of opposition, 20 years of opposition. So when you look at it, it looks as if they have not really been there for that long, but they've been actually in opposition for 20 years.
It's a long time. So now, and tomorrow, Marvelous, we are going to be bringing live on our Facebook pages the funeral of the late President Robert Mugabe. So kusasa ke zulukandaba sithathi ke siletulele khona ke kwaba kusenzakala kwazwimba noma singazenxa singene phakathi kodwa sizosiloko silitshela ukuthi kuhamba njani. So lithindlebe lizeza ukuthi salethulelani silethemba lokuthi sizazuza kuzuza sizoselinika ke emphakathini. Ye ngizokuthi kuthiwa silobaba lapha ecingweni umkhokheli. Baba mkhokheli kunjani?
Anyaphila njani?
Siphile kakhulu. Ungaphi kwanabo mkhokheli?
Mina ngise-Centurion e-South Africa.
Ye, ubona njani khonokho ukuthi owayengumuyi uRobert Gabriel Mugabe kumele ngcwatshwe kusasa kozwimba khona ngale?
Hayi, mina ngibona ngathi kuliphutha elikhulu lelo khozi ke. Angithi yena uRobert Mugabe nalaba abanye bebephethe phambilini baba introduce izinto zama-Heroes Acre. So yena naye bemele ayedlale i-Heroes Acre kathena ufuna umntwana kabani ayedlala egangeni yedwa. Yena ezowubona-ke ebheke ukuthi kurongo yena kumele ayengcwatshwa-ke efamilini yakhe. Wayelist abanye abantu bangcwatshiwe khona laphayana e-Heroes Acre. So mina ngibona kwinto erongo naleyo ukuthi cause uRobert Mugabe njengoba engiyana ebeseyi-senior citizen angithi yethu. So uma e-senior citizen kutho ukuthi sengumntwana kahulumende. Uhulumende umele atsho ukuthi turn left, turn right, ifeni uyalandela cause uMugabe wafunga ukuthi yena uzoba liqhawe lethu.
Kodwa nxasukaia qhubeka
baba. Mina ngibona ukuthi irongo kakhulu. Yebo bengihamba bayomngcwaba okwezethu kudlule nabo kufamily baqhubeke ngempilo bethu yaphambili.
Ye, phuzela ukugcina ba.
Okokugcina bese ngisithi sizobe khuluma ngokuthi ulo udokotela lwana waye
uMagombeni
wayethethwe kabuhlungu lwana ulethwe ngapha e-South Africa ukuthi azolatshwa.
Kunjalo.
Ngibona kube yinto enhle kakhulu cause ke ekhaya akukho mjinduthu ongakwazi ukuthi umsize. Akukho into engamsiza shemu. At least uzoba ngicabanga ukuthi lana imishini izoba khona ukuthi bamsize naye aphile naye ifamily yakhe yamfuna yamdinga shemu. Ngimshiseni hlalhle ukuthi engathi ngaphila very fast. Then bezosola-ke laphayana ku okuyenziwa ngohulumente ukuthi manje uMugabe sesiyangcwatshwa kozimba. Ngapha i-Rose ekakade yakhelwa ingxenye kade iyakhelwa ngangapha imali ezilaliswayo zonke zongezona lezi ukuthi aluba zimali ezithathwayo zizothuthukisa izibhedlela zethu. Imali ezithathwayo ziyengezelwe amadokotela ama-mistress kuthuthukise nje njengoba uyabheka uma ungabheka nje khona lapha ekhaya uthola e-police station inemoto eyodwa ayinasitayile ayinani uma ipontshile ipontshile uyabona izilimazeni ezade mele zisebenze zithengele amaphoyisa zisi-upgrade-ele bathingela lutho.
Hayi siyakuzwa mfowethu. Ye, sibonge kakhulu mgokela.
Hayi, ngiyabonga nami kakhulu.
Ye, ngiwathini kusasa. So that is Mgokeli is in South Africa. He was saying that now the mausoleum is going to be a white elephant. And it's a waste of money. So he says that money could have been put to better use, like buying a fuel, you know, buying even vehicles for police. He says they don't have motor vehicles after all. So then he says, you know, the doctor, school that is in South Africa because there's better medication compared to Zimbabwe.
And I think in the interview that you did with Leo, you did ask him about the mausoleum. I heard you asking that what's going to happen now to the mausoleum, and you said that's up to the government.
Yeah.
The Mugabe family's hands are clean of that one.
That's right. And even even Nick Mangwana, the information secretary, I talked to him yesterday and he said, you know, we are going to stop it. Because if it's not going to be per day, we have to take care of it and, you know, just stop the project altogether. So which means that money is going down the drain. And then speaking to some MTC activists and others, they're saying they should account for that money. Why did they spend that money towards that kind of a project when they knew something can happen, you know? And indications are that maybe the creation of a mausoleum for presidents actually hiked the Mugabe family.
So I don't know, this story, I think we are seeing something very unique where Mugabe, you know, was controversial during when he was alive.
Yes.
And in death he's still controversial because we don't know if this chapter will end tomorrow.
And right
until
now, we're talking about him, right?
Yes. We are still talking about him. So we are, you know, hoping to be bringing you live updates tomorrow. You know, letting you know what's happening in Zimba. Kunewo varipano pachirongwa chedu tinokuchingamidzai uye sekutaura kwatiri kuita aiwanyaya yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kuramba ichingonetsa sekunetsa kwayaiita vachiri vapenyu. Regai timbotora mutereri. Hello, caller. Hello, mkoma Rejoice.
Hello, Magadizai.
Aiwa, tiri wadi, muri kutumtaura nemi muri kupi, sister.
Ndoku Mozambiki.
Oh, kwakadi ku Mozambiki.
Hai, kuri kupisa zvako, kuri seku Zimbabwe.
Isu tiri ku America, but hakune kunoku kuti kuri kupisa.
Okay.
Ehe, taurai tinzwi.
Ha, ini ndashida kungonzwa zvangu kuti program yakamira seko zvimakwa ikwa yachanenge ari kunyanyisa.
Oh, yekwa Mugabe.
Ehe.
Ehe, kutaura kwaita muzukuru mukuru wemhuri valiyo Mugabe vanga vari kuti ivo vaMugabe vacha radzikwa mangwana. Vanga vari kuti ivo urongwa wacho vanouya ikoko kuzoradzika vaMugabe vanhu vanenge vaita kukokwa. Kana usina kukokwa vabva vatsinhira kuti usauye zvako nekuti unogona kuzonyadziswa. Vataura ivo kuti avo vari kunge vachidiwa pachiitiko chamangwana. Vanenge vatoziviswa nasimani rumunhu wese akakokwa anenge akutoziva kuti akakokwa. Saka ndo zvavanga vari kutaura vachiti vacharadzikwa pamba pavo pavari kuti pacourtyard. Zvinoreva kuti pakati pedzimwe dzimba dziri muhomestead yavo imomo. Ndo kutaura kwavanga vari kuita.
Oh, okay. Thanks for the update.
Hameno kuti mimi pane zvimwe here zvamungade kutaura sisi.
For now, no. Because now I don't go down my updates. Because the Facebook, my quiet, quiet, I can't. So you will not know the truth. Because information. You settle.
Aiwa, icho kwadi izvi tsangata verify zvedu. Ndosaka nichigara nichitaura zvangu kuti pa Studio 7 vanhu vangatuke vangati chii asi tinenge tato verify hatiuye pana pachingotaura zvinhu zvatinenge tisina kutanga tanyatsotsinhira. Muri ndo yataura kuti vaMugabe vari kuradzikwa mangwana. Valiyo Mugabe ndo zvakataura. Ehe, saka pari zvino ndo zvatikuenda nazvo. Thank you very much.
This station, this one information is sure yakakwana. Hapana chechi haidiwa. So mama stations ano vachitaura vachifuridzira, vachinyeba, vachinyebera, vachidi. So you will never know the truth.
Aiwa, tinokutenda isi sister, ndimi munoita kuti tive tiri pano. Mudzoke zvakare mangwana tive tiri pano na nemu wangu Gibbs Dube. Tichikupakurirai zvinenge zviri kuitika ikoko kwaZimba.
Okay, thanks. So guys, my number pa Facebook says that I do.
Tobha takufonerai.
Okay, thanks.
Bye-bye. We have a young lady who's calling us all the way from Mozambique. And she was actually giving us kudos, saying that she's very happy to be on Studio 7 because we do verify our news before we publish. Because she says she's been following this Mugabe story on Facebook. And she says that some people were saying his body has been returned to Singapore. Some said he was already buried, even at locations where they had located where he was buried. But so she's saying she's happy that we are able to say, you know, this is what the family is saying. But I understand that I think we have some, you know, audio from the MDC talking about their event tomorrow. Let's take a listen.
Ndingati mwana mai angu urongwa kufamba chaizvo kutaura kuno kutinobva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri unobva kumaprovinsi, utungamiriri weNational Executive, utungamiriri weStanding Committee. Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana, munhu wese ndingangoti it's all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana naye mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda muma social media munana Twitter ari kuti izvo musangano wenyu womangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu anga ari kurufu rwaMugabe mangwana. Zvinhu zvakamira sei?
Ndo zvinoita zvari izvozvo. Vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita, hakuna zvakadaro. Ungano redu riri kutenderera mangwana, mukuru wedu anenge aripo, baba vachamisa haona kwavari kuenda. Izvozvo kwaMugabe munoziva kuti takavachema chaizvo. Vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu. Zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo, it's private burial. Saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko. Tine urongwa hwedu hwamangwana hwekupemberera makore 20. Hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi wedu, purezidendi wevanhu, ndo vatanga vari ivo mutauri mukuru pagungano redu remangwana.
Vachibaya, mati imi mamboita musangano webato renyu, zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei?
Sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo patiri semusangano weMDC. Sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga.
Aiwa, apo tiranga tiri kunzwa isu kubva kuna vaAmos Chibaya vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vanga vari kutaura naRachel Towe Studio 7 vachitaura ivo nezveurongwa hwavo hwamangwana, nekuti panga pane kutaura kwakasiyana-siyana nyanya pasocial media. Tamuka mangwana nitinzwa isu kuti urongwa hweMDC wanga wambomiswa nekuti pakashaya vaMugabe masvondo maviri apfuura. Mabiko yanga ari kufanira kuitwa nguva iyoyo, asi MDC yakamisa mabiko iwayo vachienda kunochema vaMugabe, asi vari kuti urongwa hwamangwana huri kuenderera mberi. Saka tichange tiri kukupakurirai zvinenge zviri kubuda ikoko kuRufaro Stadium. Ipo pano paVOA Shona paFacebook page pedu tiri kupakurirai zvakare zvinenge zviri kubuda kubva kwazvimba uko vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachange vachiradzikwa. Gibbs.
Iye kunjalo ke siyabe sitiletulela kusasa lilalele phela indaba ezabe sivela kiti sikhuluma ngakhona kuke kwavusenzakala kwazvimba. So stay tuned, tomorrow we are going to be giving you live on Facebook on our Facebook pages what will be happening in Zvimba Communal Lands, that is Mashonaland and West Province. That is the funeral of the late former president, Robert Gabriel Mugabe. So, guys, doctors, we will talk with you about the coin. Talk with Kombozo Mlalas. Baba Mlalas, good job.
Baba, do you know?
Hi, see you in that. See you in
that.
Hi, see you in that. Hi, see you in that. Hi, see you in that. So, Chagi, you see, the very civil season, what do you want to know? What do you want to know? What do you want to know? Hey, in the Baba
Mugabe. Ndiyiti mhlawumbe wakuchomosa sakhona angazomconnectment mhlawumbe indoda injalo ukuze ikhulu kakhulu ngentoza nezo.
Ya ukuthi ufuna isikhathi esincane mhlawumbe.
Alright, kura kura ayiba. Into engiyikhalela mina kakhulu nje umuntu yasemathevelele ndibe ngithi mina uMugabe lento yokuthi yena namhlanje athi akasafuni ukubekwa eHeroes Act. Mina bengathi mina ngabe kuthiwa nginamandla okukhulumela isigaba semathevelele bengizothi isithombe lesi abasifake eBulawayo sikankomo sisuse kuletheni unkomo ugobo lwakhe aze bantu simbazi ngoba uMugabe ungabona ukuthi le nto ebeyidlala kuqala unkomo ma etshona unkomo uMugabe wathi yena umuntu otshonileyo he doesn't make a decision i-decision yezwa abantu baphilayo wathatha unkomo wayombeka laba bombeka khona kule outgraveyard leyana now muva kwalokho bathi abantu beHarare abasafuni ukuthi babe bebona unkomo isithombe ngale Harare bazomletha koBulawayo. Angithi ma umuntu eyi-national hero ubekwa e-capital city of that country unkomo wazombeka koBulawayo ngoba emzondi abantu bakaMugabe. So namhlanje uMugabe mayeyobikwa ekutama khona le kwaZimba ukani ukuthi abantu balethe unkomo iphele ngoba now that igraveyard liyabathi i-Heroes Act irrelevant nawo akusena kuhero nganapha kusho ukuthi uzakubonile labantu laba abalele lapha iningi labo bakula uMugabe. UMugabe in simplest words was never a leader, he was just a looter. Uchiye ungalalela dube ukuma zabantu abantu babuhlungu and if abantu people are divided after a leader nikeze chance for 40 years kuti unite abantu ngakangele South Africa babe no short term short period nomuntu ongumandela only 4 years in office wahlanganisa izwe lithole li divided okwamagama abantu namhlanje South Africa sibengathaxeka but uMandela uthiye elathilize umgali uthiyeni khona manje ungakhangela kunomzukulu wakhe labadoliwe maye khuluma ngamuzi ukuthi umuntu unegunya lokuthi izwe leli elikamgabe yabona so izinto le mina bengithi umgabe ukuthi uyabe don't think umgabe uyaphila umgabe imean ukuthi usasekhona umdawakhe bamlasha bambeka kuphi noma msiya khona laba afele khona kodwa ke into enkulu emathebele nje umgabe ake sifana nokuthi ngathi azange afike sifana nokuthi asikelwanga sithi thina mina ngabe kuthiwa lama-leaders afana nama-chief nabo bantu babe balwa abantu emathebeleni kuthi lethani umuntu wethu azikeleekhezi
ulingani hayi siyakuzwa
imalapho do
hayi siyakuzwa kakhulu ke mlalazi ungathi ngakusasa ba
siyabonga mfoka mtembo
okay mlalazi bye bye
siyabonga.
So, Skumbuzo Mlala is saying that, you know, the Euros Eka is now totally irrelevant.
Mm-hmm.
He says Mr. Mugabe has just trashed it. Because if he's not at the Euros Eka himself, it doesn't make sense anymore. And so he says, therefore, they should actually remove the body of the late Father Zimbabwe, Joshua Nkomo, and rebury it in Kezi. He says, just because if Mugabe is not there, why should Nkomo be in that place? So he says Nkomo was more important than Mugabe himself.
Mm.
So that's the way he put it. Sizo kutoka slow baba usanokhoza icinweni. Sanokhoza kunjani?
Igora dubere njani?
Siyaphila mfowethu singazi wena.
Hayi siyaphila sibona ukuchisa.
Ye kunjalo mfowethu inathu ta.
Hayi udaba lwabo Mugabelo lo hayi. Idrama yabo leya basenzeleyo hayi.
Eh.
Ayazi drama hiyo vele abayenzileyo
ngezo kuyibhasikopu
ahambe becabanga ukuthi uzavuka yini kodwa ke okusalayo ke ngabe kuthiwa kuya ngami njengoba umgabele wenza khonoko ukuthi uNkomo aphikisane lesifiso sakhe bambeka khona le Hero Zika ngabe naye bamfake khona ngenkani manje sadiphelwa kuthiwa kuhlona ukuthi isinqumo somdinde esinqumo sakhe kanti uNkomo yena bamdelela okuthi ngabe kuthiwa ya ngami wonke abantu bakithi abangaphi manje bebezathatha bonke babuyisele belahlelwa emafamily nabo ngoba manje khonapho iRezeka kuyafana nje sesihlangene kuhlangene abantu abayenze okuhle nokuhle yebo baba
ye kodwa ubona zani ukuthi uchiphile nje ukuthi umuntu ayigejwa aphinde ayingcwatshwa kwezindawo
ama-families ma engakufuna lokho ayakwenza ikuthi nje umbuso ungeke uvume umbuso khona khase singakhuluma ngombuso olesandla esiqinileyo nalowo siphetheyo ngeke uvume vele but ama-family ma engakufisi ukuthi namhlanje bathatha siyabathatha vele-ke esivingeleyo silokhu sehluleke but umbuso osivumeleyo lokho
hhayi siyakuzwa ke mfowethu ungadini lokusasa baba.
Siyabonga baba.
Siyabonga kakhulu. So what he's saying is that you know there was too much drama on this thing concerning the burial of the late former president. And he says, you know, if things were according to him, all the people that are lying there should be actually exhumed because that place is like a wilderness now.
Mm. Yeah. Very interesting. Mm-hmm. I mean, we are seeing Mugabe from his grave, actually, you know, yeah, hogging all the headlines. So very interesting indeed. Yeah. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadi.
Tiripo Magadi.
No, para zedu.
Tupsa ora nani uyeje murikubi.
Tupsa ora na Rama Popo, Andrew Mapopo, from South Africa, and from South Africa.
Taure. Taura yenyu wa Mapopo. I'm not sure what's wrong with his phone. I think, you know, the South African lines today are a problem.
Yeah.
But I guess, you know, he sounded like he was excited to share something. Mm-hmm. But sorry, Mr. Mapopo. We'll try again. I will keep trying you.
Maybe he's going to join us tomorrow.
I hope right. so, yes. Yeah. To all those varipano, vakateri, mm-hmm. pano pa Facebook page, duye VOA, shona. Mangwana tichange tuku kupakuri rai juri kuitika kwa zvimba. Uyeje sekuziwa kwa muri kuita batori MDC. Inotunga miruwa na Nelson Chamisa vachange uweza kare vaine mabiko. Kurufaro stadium saka tichange tuku titika bata kurufaro to bata kwa zvimba. Tichikupakuri rai ipo pano mangwana. Saka zviji njizwa tichange tuku kupai munogona imi kunyora namba zenyu kana mchizoda kupinda pachirongwa. Tichione sana kuti munoona sei juri kuitika izvi. Nyanya panyaya yekuradzikwa kweva imbo wa mutungamiri wenyika va Robert Mugabe. Avo takaona pakatanga mwedzi uno zvakanzi izvo pakashaya va Mugabe uyezve pavaka mutumbi wapa wakashika munyika takanzwa kuti vachange vari kuradzikwa ku Heroes Acre uyezve pachava kwachivakwa chikuru chinonzi Mausoleum icho chaita kuti Gibbs, you know, that's the latest word if you go on social
Mausoleum,
media
yeah,
and I bet you there are some kids that have been named Mausoleum.
Yeah, it's possible.
Just like V11. So.
Yeah, yeah. So we see that there's Khan, that's the lapa Facebook. Marvelous. Uti yasupa inda baga Mugabe. So ngati ischevo sebusika. Ande kwa ischevo sebusika, sikipa kanganani. Kuzo buya kekusa no koza, uti tube kutala sakukina. Mkwana mfoitu. Ante sasa kufonele. Sa no koza. Kutala kujalo ke mfoitu. Hizo hizo. Shali spotoni, eh. So kekuzo buya kekuskan, that's the lapa futu. Uti, kantisi tumbusia chonchwa njani. Tokuwa mangalisa kakulu. Unzi masibili yoke si kubona kusazarala. Kuzubuya ke abanyi njalo wa kuluma la voti mbonuti matini. Usika wanda, usika wandi. Uti, inda wale iwa kiti, kritiskati ngoba, loo sikuluma ngaye, kanywa mzonda, sibili kumyo mangalisa. Kuzubuya njalo omuyuti ngani. Uti, kambe shua unjani lumuntu umkabe. So ehlupile kakhulu ye so usikaphi nathi hamba sesidinwe ngawe Ruben Ndlovu uyabhala futhi bengicela ukubuza ukuthi kungani obhadala imota yesidumbu kunini izulazula konke lapha endaweni eziningi njalo iMausoleum lay iyabhadalwa mbani njengoba siqalisiwe. So this person is asking, you know, the funeral parlor, this is who's paying the money.
The funeral parlor, yeah. The government.
So, because the government is doves, mm-hmm. but the family was dealing with the other one. So this guy is saying, who has been paying all along?
Interesting, but
yeah.
We have a
interesting
caller.
Interesting question, yeah.
Let me take the call. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, you took the call and I knew you were going to be.
Murugu Taura na wa Mugobo, Solomon, Ziku, Eastern Cape, South Africa.
It's all right, Inswe.
Ya, tuto ropa msana pe mpisi, ndendrende ri pa mwetika tora.
Ok, mwa.
Mwamera kata jino hiko jino wa titori puno wa jino shakato wa makuto kere kikumba.
Mazwano kwa mirasei nenya ye xenofobi?
Ya, xenofobi ya kambo neta zayo muna msa Afrika, pati hiko jino shambo zao nani.
Kanya
umeta mjobu yeki kwa tiri uku wa ite kiti kwa kutu rinani.
Jopi
kundoku wa ine.
Kwa panya yeye kuuraziko kwa wa Mugabe muru noti chii papo?
Ya. Apa paru kuneti apa kutututi chii bozi. Wafara kutu wa hiru sika. Sala ya manje. Kana jwa jokuwa jimbo kwa abita ziti. Shita etu kwa siye uro. Icha mira iti hiru sika erika na isi na mpeara manje.
Aiwa mashoko makuku tunguwa edu ya jikana na tunukutenda hii mkoma. We're hearing the same sentiments being echoed by our caller. He's saying now that Mugabe won't be at the Heroes Acre, will it be Heroes Acre?
That's the thing.
Mm-hmm.
So sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and former parliamentarian, that is, he was representing Phelandaba Mpopoma in Bulawayo. So let's hook up tomorrow. We are together here on Facebook and we are going to be teasing out a lot of information about what is going to be taking place in Zwimba communal lands. And we'll switch over a little bit to other places like Harare and see what we can
do. Yes, and we'd also like to thank our surprise guest, Mukanya. Hurricane Hugo, Thomas Mapfumo, who came in and weighed in on what he thought about the burial of the late President Robert Mugabe, who he said, yes, he has his right as a private citizen. I'm Marvelous Mshanga Nyahui.
And I'm Kim Stube. Bye-bye.
Thank you.